Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Statistics Agency inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year on year inflation wakadzikira. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti mune dzimwe nzvimbo vabereki vari kurova vadzidzisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe 1557 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kumatebeleland south nezuro. Vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematanhatu ane mazana matanhatu kana kuti 336,600. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine makumi masere nevatanhatu 38,086. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nemakumi maviri nevatatu 35,123. Zimbabwe Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year on year inflation wakadzikira nezvikamu zvinodarika makumi mana nemashanu kubva muzana 45.85%. Mutengo wokukwira kwezvinhu unonzi waive pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nemana kubva muzana 194.7%. Asi vamwe vanopikisa vanoti havatenderani nezvinoitwa neZimStats pakubuda neinflation vachiti mitengo yezvinhu iri kutokwira. Vashandi vehurumende vari kuchemawo kuti hurumende iri kuti iri kugadzirisa upfumi asi yakavatsika pahuro isingavawedzere mari zvopa kuti kwainoti kuderera kwemitengo kushaye basa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvamabhanga vaGilbert Mponda.
Inflation iri kudzika nekugadziriswa kwoupfumi kuri kuitwa nematanho akatorwa nereserve bank neminister of finance nehurumende. Matanho aya anosanganisira kuvepo kweforeign exchange option market yekureva kuti izvo vamwe vanga vachitenga mari pamusika mutema vachizotihodhesa mari iyi vaakuiwana pamusika weauction exchange rate. Zvakureva kuti vakuwana mari yavo pamutengo uri nani, zvinoreva izvo kuti havachakwidzi mutengo zvakanyanya. Totarisawo zvakare kuti kudzikama kwaita Zimbabwe dollar kuri kukonzerwa izvo kuti vana muzvina bhizimisi nevanogadzira zvimwe nevanobika zvimwe varegere kungokwidza kwidza mitengo.
Ko sei zvichidaro?
Nekuti kazhinji mari painenge isina kugadzikana vana muzvina bhizimisi vanotanga kungokwidzawo mapurisi zvisina tsarukano, nekuti vanenge vachityira kuti mari iyoyi mangwana inenge isingachatengi zvakati wandei. Saka nokudaro vanogara vatokwidzira mutengo nechekare vachityira kusagadzikana kwemari ikoko. Saka nekugadzikana kwaita Zim dollar kwemwedzi yakati kuti yatadarika iyi zvakureva zvokuti vemabhizinesi price wakuzito agadzikane zvinoratidzawo kuti izvo kune yatinoti confidence muekonomi yekuti vanhu vari kutendera kuti kwakananga upfumi hwenyika ndiko chaiko kwakagadzikana nekuti vanhu havasi kuvhunduka.
Munganyatsotsanangura here pamuri kuti vanhu vane chivimbo nemari apa vamuponda tichitarisa dhora remuzimbabwe
kuti kazhinji zvaitika ndezvekuti munhu aingoti akabata zimbabwe dhora rake akutomhanya mumusika wedza musika mutema oro pese paakwanisa kungonotenga maus dollar zvaibva zvakonzera zvokuti paveka kusagadzikana kumitengo nekukarenzi. Saka vanhu kutendeka kwavari kuita ndiko kuona kuti mari yemuno yaane chiremu uyezve Reserve Bank neMinister of Finance vari kutora mamezures akakodzera kuti mari dzidzikame. Tozotarisawo kuproduction level.
Pane zvakawanda zvachinja here apa vaponda?
Uchayeuka gore rapera kwakamboda kuti netse nyaya yehupfu nenyaya yeruramiri nenyaya yechikafu mafuta nezvimwe zvakadaro. Izvi ndo zvinonyanya kukonzera kuti inflation ikwire nekuti munhu wese anotsvaga hupfu nemafuta ekubika. Saka zvinhu izvo zvikawanikwa zvakadzikama mutengo zvinoreva zvokuti mapurisi hanyanyi kukwira zvokupengereka zviya. Totarisa kuti gore rino kunenge kune yatinoti bumper harvest gore rakawanda zvisati zvamboonekwa kwemakore ndofunga tingangoti makumi matatu adarika hakusati kwamboitika gore chaonekwa gore rino.
Izvi zvinorevei takatarisa upfumi hwenyika?
Zvinoti chibage nehupfu nezvirimwa zvinobuda muzimbabwe zvakati wande. Izvi zvinopa yatinoti confidence kuvanhu nokuti confidence inototanga kutoitika panonge pachinaya mvura vanhu vachitozvaona kuti aiwa gore rino kutanga kuine goal vanhu vanotanga kuve neconfidence nekudzikama kwete kuvhunduka vhunduka kuti tichadyei tichafamba sei. Izvozvo zvinotiwo mapurisi adzikame nokuti inflation kazhinji inenge iri forward looking.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti ari kutambira mashoko ekuti vamwe vabereki mune dzimwe nzvimbo vari kurova nekushungurudza varairidzi muzvikoro zviri munharaunda yavo. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vari kutambirawo mashoko ekuti rimwe bato rezvematongero enyika riri kuedza kurwisanisa vabereki nevarairidzi. Mukuru weMapadze Primary School kuzaka pamwe nemutevedzeri wake vanonzi vakarohwa nevabereki vevana vavanodzidzisa. Vakafanobata chigaro chamunyori mukuru weZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaGoodwill Taderera vashora vabereki vari kushungurudza varairidzi vachiti vabereki vanofanira kunzwisisa kuti varairidzi vanofanira kugara zvakanaka kuti vape dzidzo yakanaka kuvana vavo. Taedza kubata mutauriri wezvedzidzo vataungana ndoro asi nharembozha yavo yange isingadavirwi. Tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tabata vataderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya hombe ndeyekuti vabereki vanzwisise kuti varairidzi havangashandiri pasina. Unoona hapana zvinhu zvinombonetsa. Dai kukunzi vanoda ivo vabereki kugara pasi navarairidzi vonyora pasi zvose zvinodiwa nemunhu kuti agonewo kurarama nokuti varairidzi havana mukana wokubva pachikoro vachienda kunoshanda. Kana tichitaura takanangana nemari yavari kutipa ukasatobva pachikoro unouraya vana vako nenzara. Sazvoda kuti ivo varairidzi vawanewo mari dzinoringana kuitira kuti vasaramwe mabasa. Hona katanonoka nyaya iri apa ndeyekuti ukatora kuti mari yatinotambira savarairidzi woisa yechikafu apa, woisa yekuti kana ukarwarirwa nemwana apa, woisawo yekuti yerendi apa, woisa woye kupfeka mbatya apa woisa woye kuendesa mwana wako kuchikora uchaona kuti ivo vabereki vacho vanogona kuona kuti mari zvacho kwadiri kutambirwa navarairidzi haikwani ko ungaenda kubasa here kungonosenza kuti udzidzise vana vevamwe vanhu iwe usina kana chimwe chaunogona kupunduka nacho usingakwanisi kana kudii kana kupfakanyika uchingoti mari yese yauya yopera usina kana zvawamboita zvakananganawo neupenyu hwako iwe
saka vatanderera imimi sevarairidzi munotiiko vabereki vanonzi vari kuita izvi
isu seZimbabwe Teachers Association nyaya iyoyo inototikatyamadza zvikuru kuti vabereki vanogona kusvika pakudaro nekuti ivo vabereki vangadai vachitobatana nesu kuedza kuti vaite kuti hurumende ibhadhare varairidzi mari dzinokwana kuti vana vavo vagowanikwa vachidzidziswawo zvakakwana tatenda
avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chamunyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Tadirira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe anogara kuUnited Kingdom akatongerwa makore maviri mujeri mushure mokupomerwa mhosva yekukonzera kufa kweumwe mudzimai nekumurapa kwaakaita nenzira dzechivanhu vaLindon Nindi vanonzi vakarapa muzvare Sofia Jekecha vanobvawo kuZimbabwe avo vaiti mudumbu mavo makange muchirwadza Nindi anonzi akashandisa fodya yebute mumuno mumukanwa uye nekuzodza nebute muviri wa muzvare Jekecha izvo zvinonzi zvakakonzera kuti muzvare Jekecha vahotsire zvakanyanya kuchinzi izvi zvakakonzera rufu rwavo sezvo muviri wavo wakange wave nemuchetura unowanikwa mufodya wenicotine wakawandisa vana chiremba vanoti muzvare Jekecha vakange vaine chirwere chemwoyo chavange vasati vaziva tabata Dr. Masimba Mavaza kuti vatitsanangurire zvizhinji
chaitika pandise kuti pane musikana akanga achirwadziwa nemudumbu anogara kunzvimbo inonzi Nottingham kuno kuEngland so akaedza kuenda kuzvipatara asana chiremba akakasika kuona kuti chii chiri kumukonzera kurwadza zvakaita kuti vabereki vake vakapiwa namba yemumwe munhu wekumusha anoshandisa mishonga yechivanhu watingati pachirungu herbalist kana kumusha tingangoti murapi saka mukuru uyu akabva kunonzi kuNewcastle achiuya kuzorapa musikana uyu but maratiro akanga ari kuita aishandisa kurapa nebute
airapa nebute mungazivavo kuti aizvifambisa sei apa
zvaaita ndezvekuti aiti kana akamisa bute mumhuno nekumukwiza bute mumuviri make nese akahetsura zvaigona kuvhura mapapu ake nekuti chirwere chake chichipere uyezve anotenda kuti iye kana akashandisa bute vadzimu vaikwanisa kubata pari kurwadza nekurapa musikana uyu saka vasinge vabvumirana kudaro akapiwa mari yake inoita $150 yebasa rake nemari yebhazi kana yekufambisa yaakapiwa saka azora musikana uyu bute riya nekumusa rimwe mumuno rimwe mukanwa musikana uyu akabva akatsidzwa nebute riya nekuhetsura kwakabva kukuwadza so musikana akazoonekwa ana chiremba papostmortem kuti akanga ane kondisheni yemwoyo yairwadza saka mwoyo yake auna kwanisa kumibirira simba rikuhetsura nefodya yanga yapinda mumuviri mukanwa nemumunhu zvakabva zvalida to a minor choke and akataita a quickened heart failure achibva afa. So paakatanga kuita masides eheart failure paya uyakamboti hakuna zvinoita kana uchinge wabata wazovabuti achiita right. Asi pavakazoda kuti no munhu haasi kuchanduka ndopa vakazofonera ambulance but hazvina kuzoita zvakanaka vakasvika musikana uyu ashaya.
Makatarisa zvakaitika apa Dr. Mavasa, munofungei nenyaya iyi? Chii chamuri kuona chamungatiudzawo?
Panyaya iyi chatinodzidza ndechekuti kunyange hazvo mukuru uyu anga asina chakaipa chaanga arina kuita, anga ari kuedza kurapa, asi tinodzidza chimwe chete kuti kana tiri kunyika dzevatorwa uye even tiri kunyika yedu kumusha, ngatisatorei basa rekurapa ratisina uzivo nahwo. Ngatisatorei kana kuti kuchimbidza kumhanyira kushandisa mishonga kana kugovana mapiritsi tisina kuenda kwana chiremba kumusha. Kana tiri kumusha kuZimbabwe, vazhinji vanofira mudzin'anga. N'anga hadzisungwi, dzinongopiwa warning zvopera zvakadaro.
Avo vange vari Dr. Masimba Mavasa vari parunhare kuBritain neStudio 7. Dzebato reMDCT inotungamirirwa nava Douglas Munzora dzinoti dzanyora gwaro kudare reparamende nekune mamwe mapazi ehurumende pamwe chete nekumapurisa vachiti nyaya yemari inoita mamiriyoni matanhatu yamadhora inonzi yakatsakatika mubato reMDCT inofanirwa kutaurwa nezvayo uye vanhu vane mari iyi vaidzore uye vasungwe. VaPaterson Murimoga avo vanoti vari kuita izvi nevamwe vavo vavasina kudoma vanoti nyaya iyi inofanirwa kuongororwa uye hurumende inofanirwa kutora nyaya iyi neuremu hwainahwo. Vanoti kana pasina chaitwa nenyaya iyi, ivo nevamwe vavo vachaenda nenyaya iyi kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vanoti vanoratidza kutonga nyaya dzeuori vasina kwavakarerekera. Tabata VaMurimoga kuti tinzwe nezvenyaya iyi uye kuti tinzwisise zvavari kuita pamusoro payo.
Tinoda ngeyekuti isusu munotiziva tiibato rinomirira vanhu, rinomirira zvimwe zvevanhu, rinoshanda richiisa zvinhu zvavo pachena. Tinoda kuti nyaya yedu yatiri kuti vamunzora vangoita account for the 6 million yatakashaya semusangano.
Chii chamunoziva pamusoro penyaya iyi, pamusoro pemari yamuri kutaura 6 million?
Chandinoziva kuti mari yakashayikwa muhomwe yemusangano. Yakashayikwa zvakanga zvakauyiranwa semusangano kuti mari iyi yaizoshanda basa iroro kutakura vanhu vachiuya kucongress. Hazvina kuitika izvozvo, mabhazi akazotorwa nechikwereti. Saka mari yacho nokutiva neisiri muhomwe yemusangano, ndosaka tichiti vamunzora itai account for 6 million kuti yakaenda kupi, yakashandei.
Iro bato renyu reMDCT harina kuongorora here nyaya iyi? Rinoti chii? Rinotiwo pane mari isiri kuonekwa?
Bato renyu reMDCT rinoziziva kuti pane hutungamiri huripo. Pakanga pane hutungamiri hwakada mutokozani kupe hunova hwakazoenda pazasi pavamunzora ike nonzorova mutungamiri webato. After the AOC, hapana kitu hivyo ni hivyo vachekorwa yekuti vanhu vange vachipanana masimba vachitambidzana zvichanda kuti iwamba uchikosakurawo ike zvino wakumbogara parutivi ini ndakusakura. Havana kutambidzana mapadza vanhu ivavava. So utungamiriri ihwohwo zvekare tinodanira kuti hausi kutofara ende hausi kunzwisisa kuti mari yakafamba sei.
Chii chatichaitwa pamusoro penyaya iyi kusvika parizvino?
Takaenda kumapurisa tikamhara nyaya kumapurisa. Tabva ikoko taona mapurisa vasingatori matano. Takaenda kuzati, tabva kuzati takaenda kuna minister of justice. Tabva ikoko last week takapetisa na parliament
Asi wa mwanzo wa mrukuta ora awasatu abatu wa nimosha kai.
Awasatu abatu wa nimosha awasatu wa sumwa. Ati kuzinoti kwa zero chini. Apa pawa ni mwezi ino kwa nakiti amina. Upapa taka mangara kesi yedu.
Iwa wa mwanzo wa makambo taura na we ripa msore penya hai.
Wakata wanavu. Musu wa 18 December kana nisinga kanganifu. Jawai ino taura nisho kuti maripo. Chatura mari kuti suru chaka maripo dollars.
Ndiyo.
Zakato danwa ni mapurita kutivando pa mshavani ziva maerano niga ya hii kusangandira hiyo mshare toko zani kupe inoda hiyo mpaka shuizu wa mapurita mtewe zeri wewe saji garu wa kusangano baba mpoki mkomi mpaka shuizu wa shikari kumapurita
zino sei pas na chati chaitua chichi neta kutivyo sewa makabu za nise nyayayi kusangandira na mapurita wa saita zwalu fanera kuita ninyayayi
Mkuma chanuru kwa wande Mbio takandati kisusu kisiriwe shishi Sipu takuna kutu wa matano Yekutuwa mwuzi wa hinga di kiyota sarpa Inna uwa nukwa mwende wa kaya ina kuma kulisa Kisiri kumura matikende niambiri Mbio takatanga chini upala mwuzi Kipa petisheni yekutuwa iwa mwuzi wa watina kushizu wa kuma kulisa Saka izo lewa suzo chimisa Chirikweli na kushikachati go 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 kwa msuru wa mtungabili wenyika Nukutaka mwona mtungabili wenyika Chunga asina tili na haka lirikira Panyaya zana maimfumira Panyaya zana na uba jaya mwoyo Even haingari mchile zeru wake kaiye papa mwati Chirikweli na ina kutinasa wa spa chikaro Mshire mwenyezi kuni mamu kumye wa Saka chukutu kutu 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 Zatimu chingama chenue. Sama kwa chika ti gogo go, kwa kutia mtungabili wenyika. Chuta zwa mtungabili wenyika, hafura baga pita mwoku, kukia sikitwa nina uma pasi yesaya.
Abo vange vari umwe weba nuda kuti mari inonzi yaka sekatika kubaku MDCT izoswe uye kuti akaitora asungwe va Patson Murimoga vari parunare ku Harare ne Studio 7. Kataza kubata va Monzora asi tabata mutauriri wavo va Lloyd Damba vakati izvi ndezvo wanana zvinobva kuvanhu vasina chimiro chekutaura pamusoro penyaya dzakadai. Vati mari dzose dzinoshandiswa nebato ravo dzinobudiswa mushure mokuongororwa nokupiwa mvumo nevanhu vazhinji mubato izvo vanoti zvinotadzisa kuti mari ishandiswe nenzira isina kufanira. Vadamba vati kuti mari ibudiswe pane vazhinji vanofanira kuisa ruoko rwavo pakupiwa mvumo kuti mari iyi ishandiswe. Vadamba vati vakaudza vanhu ava kuti vauye kuzotarisa mabhuku emari yebato iri asi havasi kuuya asi vachienda kumapurisa nekuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vasvibise zita rebato nevatungamiri varo. Vatereri tine urombo kuti hatisati tagadzirisa zvinhu kuti mutangidze kutumira mameseji enyu senguva dzose. Kana zvanaka tichakuzivisai.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mu
Muchikamu chino, tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zveutano mumatunhu mazhinji emuAmerica vatangidza kubaya vanhu mushonga wenhomba yeCovid-19 weJohnson & Johnson mushure mokupiwa mvumo nemapazi ehurumende anoona nezveutano eUS Food and Drug Administration neUS Centers for Disease Control and Prevention. Kushandiswa kwemushonga uyu kwakange kwambomiswa mushure mokuonekwa kuti vamwe vanhu vechidzimai vari pasi pamakore makumi mashanu vaigwamba ropa mazvondo maviri kana matatu mushure mokubayiwa nhomba iyi. Nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vanoti zvakawanikwa pamusoro pemushonga uyu hazvityisi zvikuru. Dr. Ranga, vanokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba iyi.
Kurova kwakaitwa kuneCDC neFDA vakaona kuti benefits emushonga kana kuti zvinobatsira mushonga better than my risks, which means kuti of course kune vanhu vashoma vanoita ma blood clots aya, but in terms of benefit yenhomba it's better kuti vanhu vawane nhomba. Chandingataura ndechekuti machiremba nawo neveutano vanenge vaakuziva kuti votarisira zvipi kuti kana munhu akawana blood clot akurumidze kuwana rubatsiro. Asi ndinoona kuti kudzoka kwenhomba kwakanaka chaizvo, nokuti kune dzimwe nyika sekuna na South Africa, probably even Zimbabwe, ndo imwe nhomba inokwanisa kushanda ichibatsira.
Pane zvaitwa here kukurudzira vanhu kuti mushonga uyu wakanaka kushandiswa?
Zvaitwa it's just kuti vanhu vava ne more information, neyatingati iyo guidance, kuti kana vanhu vapuwa nhomba yeJohnson and Johnson vanofanira kutarisira zvipi. Right now vari kuti maybe 2 to 3 weeks vanhu vakati wandei ndopavanokwanisa kuita maclots aya, and it seems like ari kuaffecta madzimai vanenge vechidiki. Saka kana vanhu vakaita masymptoms emaclots, you know, like sokufemera pamusoro kana kuzarirwa nezvakadaro, vatora Johnson and Johnson, vane nhomba yeJohnson and Johnson, vanenge vachizofanira kukurumidza kuona machiremba so that they can get the right help.
Munoti kuruzhinji rwevanhu pamusoro pekushandisa kana kusashandisa mushonga wenhomba yeCovid-19 uyu weJohnson and Johnson?
Zvinotaura misawane ndezvekuti as we have been saying, sema healthcare professionals, nhomba yese vanhu vanofanira kutora nhomba iri available to them. Saka zvandingataura, Johnson and Johnson ndeimwe yenhomba yeCovid-19 yekuti kana iriyo iri available seSouth Africa kana kuZimbabwe kana dzimwe nyika izviri muno muAmerica, kana iriyo iri available, inini sachiremba handione pane dambudziko rakanyanya kuti vanhu vatore nhomba iyoyo. Of course any medication inouya ine marisks kana maside effects, but kana tichitarisa benefit versus risk, is probably better to take the vaccine.
Nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Statistics Agency inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation wakadzikira. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti mune dzimwe nzvimbo vabereki vari kurova varayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.